mutongi wedare vaJoseph Mafutire vati dare richanzwa chikumbiro chavachibaya musi wechipiri svondo rinouya. Dare rati rakazuva iri kuita kuti gweta ravachibaya varegional richidawanyika vawane nguva yakakwana yekugadzira magwaro ekusvitsa kudare repamusoro. Vachibaya vakasungwa mugwero svondo rapfuura vachipomerwa mhosva yekuda kupidigura hurumende. Vachidawanyika vaudza Studio 7 parunhare kuti chikumbiro chavo chambosendekwa parutivi kusvika musi wa29 ndira dare richimira kuti vagadzise mapepa avo. Ukuwo chikumbiro chapasta Evan Mawarire chekuti vapiwe mukana wekubvisa mari yechibatiso chichazonzwikwawo mudare repamusoro muHarare musi wechipiri svondo rinouya. Magweta ari kumirira vanhu vakasungwa mushure memhirizhonga yaitika munyika svondo rapera vanoti vanhu vavari kumirira vari kunyima mukana wekubvisa zvechibatiso izvo zviri kuita kuti nyaya idzi dzisvitswe kumatare epamusoro. Nezuro mapurisa nevasori vanonzi vakashanyira mahofisi emasangano ecommunity tolerance and reconciliation development kana kuti COTRAD matsvimbo united dresden repairs alliance kana kuti mura pamwe nenango. Vashandi vemasangano aya vanoti vakashungurudzwa nemapurisa aya. Vanoona nezvekufambisa kwemabasa muCOTRAD vaziva naye muzorodzi vati zvinhu hazvina kumira zvakanaka.
Vasori nematikitivha vakauya kuofisi kwedu vachida kuwana tamba dzakasiyana siyana dzavaiti vanoda kunyanya dzekushanda kwatinoita muno muprovhinsi. Vaida membership yedu vakapinda muofisi vakakwanisa iwo kunge vachitsvaga mamwe madhokumendi akasiyana siyana avaifungidzira kuti vanoda avo vanova takati vanokwanisa kumapiwa nebhodhi redu. Zvisinei vakaramba vachiendirira mberi vaida kuzama kusecha nokuvhenda kuti vaone kuti vangawana chii chavangawana kumapepa edu. Asi isu takakushira upenyu hwedu, takakushira upenyu hwevashandi, takakushira upenyu hwevanhu vanoshandira macivil society organizations mumasvingo. Nokuda kwekuti vasori ava vari kuramba vachiteerera kumahofisi izvi hazvina kupera mushure mekunge vambotisunga vari kuramba vachiteerera futi kumahofisi kwedu. Saka takakushira upenyu hwedu.
Sasgara wemura vaThomas Mbetu vati vashandi vesangano ravo vakapindwa nekusvika kukuru apo vakashanyirwa nemapurisa.
Zvasangana kane chiitiko chakaitika chitoona sokutoti kuda ndo mimwe mbiro dzacho dzokutanga kuchiona maorganization ari kumasvingo kuti ari kuitei. Isu semura tarohwa nehana dzisingambobetseri kuti isusa hatinei nezvestairway yakaitika, tinotoitawo zvemaresidensi edu.
Masangano aya anoti vane mapepa emvumo akakwana kubva kuhurumende yekuti vaite mabasa avo. Mutauriri wemapurisa mumasvingo Inspector Charity Mazula varamba kutaura nezvenyaya iyi vachiti titaure naamai chiri ticharamba avo vatisina kukwanisa kubata. Zvichakadaro sangano rinomirira vagari kwagutu reGuti United Resident Repairs Association kana kuti gura rakaendesa sadzigaro wechidiki mubato reZANPF vaota manjonjo kumatare edzimhosva vachivapomera mhosva yekuvatorera midziyo yavo kusanganisira chikwangwani chesangano ravo chine zita ravo vachivati vaivharisa zvitoro paratidzo resvondo rapfuura. Sadzigaro wegura Valoid Mfudze vati vakaendesa vamujonjo kudare kuti vadzose zvinhu zvavo.
Vakaitika nezvekuti taiva tiri pamhemberero yakanga yarongwa nekanzuro yekupemberera kutengwa kwemota yemarara. Mukomana uyu anonzi Walter Manjunju anova ZANPF vice chairman akatora bhana redu achiti isu semacivil society organizations takanga tiri nhengo dzevamwe vakaparticipeta pastairway ichangobva mukudarika iyi. Saka waita akiyuza kuti ndimi uri kukonzeresa kuvharwa kwemashopu ndokubva atora bhana redu nemwe material yedu. Saka takabva taisa mabve edu kumatare ezimhosva tikatopiwa zuva rotisangane kukoti musi wa31 January. Mhosva yandiye kutora material yedu yatinoshandisa patoita mapurogiramu edu akatora mabhana akatora masupporting structures yemabhana edu.
Gweta regura vakoleni Maboke vati vanotarisa kuti dare richatonga nyaya iyi zvakanaka vegura vadzosirwa zvinhu zvavo. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi ravamamanjonjo. Ndakamira Studio 7 mumasvingo ndini Gandri Maramba.